chapinda chachengetwa nenyasha musadive matina kutenda kutenda titende chapinda chachengetwa nenyasha musadive matina kutenda kutenda
alironga rigure ndipemberere nditambe kudzana kufaririra ndoita za Davida kurimbinyuka mai vangu regai kundipopotera gore rino ndatokurira rino uya ndinokurira vateye muteyo ndinochirika ndine ngoni dzinokurira vaiti ndichagoro mugavarui munojairira ndipe uswa ndidombonongona Jehovha vandikomborera rumbidzwai munopa uchinde mugaga kuvanhu vanonyengetera ii ratopera ndichirarama regedza ndingotenda ishe rino uya ndicharararama saka ndongotenda ishe mari ndomutenda ndomutenda rekandi mutende ndimutende sha ndomutenda ndomutenda
gore rapera titende tapinda chachengetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda titende tapinda chachengetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda Saona una kuparara sakatenda makore uri muchipatara una kuparara sakatenda uri mupenyu nanas pakati pevamwe uri kufema chako zviri kuendeka panango shipika kuda kwendeka kutenda kutenda kutenda.